Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare Manera nhasi kuri musi wechishanu chivabvu 28 2021 Makaterera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachoto ndichitefenyura ndiri gumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Yezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vatongi vese vedare reSupreme Court nereConstitutional Court reZimbabwe vakadomewa sevanhu vari munyaya yavamalava iyoyi nekudaro havagoni kuti vatonge nyaya yavari ivo vakamhangara uyezve yavane chekuita chekuti vanoda mutongo unenge uri kudiviravo.
Dare reSupreme Court roshaya vatongi vachanzwa nyaya yegakava riripo zvichitevera mutongo wokuendeswa kumudyandigere kwava Luke Malaba uyo uri kupikiswa nehurumende. Huwandu wevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 paBondlovi Teachers College kumasvingo wasvika pazana nevatatu zvichitevera kubatwa kwevanhu vanomwe vaine chirwere ichi nezuro. Vatungamiri venyika dziri musadak troika vanonzi havana kubuda nechisungo chakati tsvikiti pamusangano wechimbi chimbi wedouble troika wakaitirwa kuMozambique nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Vatongi vemusorosoro Supreme Court neConstitutional Court vose vari gumi nevanomwe vanyaya yava Luke Malaba zvichitevera kusvitsa kwavaita magwaro avo kuSupreme Court izvo zvinonzi nenyanzvi munyaya dzemitemo zvava kureva kuti vose vatongi ava havachakwanisa kunzwa nyaya yava Malaba iri mudare reSupreme Court. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Dzimwe nyanzvi dzinoti zvaitika izvi zvinoreva kuti vatongi vese ava havakwanisi kunzwa nyaya iyi muSupreme Court kana kuti muConstitutional Court. Gweta zvakare vari mukuru weHuman Rights Watch muSouthern Africa vadewa mavhinga vaudza Studio 7 kuti zvingave nani kuti vamalava vatevedze mutongo weHigh Court. Vatiwo zvaitika izvi zvinoreva kuti vatongi vose ava havachakodzera kunzwa nyaya iyi, izvo zvichaita kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadome vamwe vatongi kuti vanzwe nyaya iyi.
Vatongi vese vedare reSupreme Court nereConstitutional Court reZimbabwe vakadomewa sevanhu vari munyaya yavamalava iyoyi nekudaro havagoni kuti vatonge nyaya yavari ivo vakamhangara uyezve yavane chekuita chekuti vanoda mutongo unenge uri kudiviravo. Nekudaro chinotongosara chete ndechekuti mukuru wenyika vaMnangagwa vanenge vakufanira kutodoma vamwe vatongi vanonogara kuSupreme Court vasiri vatongi varipo kuti vanzwe nyaya iyi, kwete kuti inzwikwe nevanhu vakare vari kukwidza nyaya kumatare varivo varidzi vematare acho. Hazvigoneke, hazvina chimiro uyezve hazvina mukana wekuti pave neutongi hwejejetere, nekuti vari kumhangara ndivo vatongi vanofanira kuva vachitonga nyaya yacho.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzemutemo wenyika isina kuda kudomwa nezita yaudza Studio 7 kuti hachisi chokwadi kuti vatongi veSupreme Court havachakwanisa kunzwa nyaya iyi. Nyanzvi iyi yati vatongi ava vanokwanisa kutadza kunzwa nyaya iyi chete kana pachinge paitwa chikumbiro chekuti vasanzwe nyaya iyi ndokunge paine zvikonzero zvakasimba zvokuisa chikumbiro chakadai kudare. Yatiwo handi chokwadi chekuti vatongi ava vese vanoda kuwedzerwa nguva vari pabasa savamalava. Asi vamwe vanoziva zvemutemo vanotiwo nepamusana pekuti zviri kudiwa nemutemo wakavandudzwa uyu zvino nakirawo vatongi ava munera mangwana zvinenge zvakakodzera kuti vazvisudurudze panyaya inobata upenyu hwavo nemashandiro avo kana vachiremekedza utongo hwejekerere. Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vamusakika nemagweta vechidiki eYoung Lawyers Association of Zimbabwe vakaenda kudare vachipikisa danho remutungamiri wenyika rekuwedzera nguva yebasa yavamalava vachishandisa Constitutional Amendment No. 2 Act. Izvi zvakarambwa nedare reHigh Court, asi hurumende yakapikisa mutongo uyu kumatare edzimhosva. Hurumende yakabvuma kuti vamalava vari kuenda kubasa kubva zvapikiswa mutongo weHigh Court. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Wandu wevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 paBondolothi Teachers College kumasvingo wakakwira kusvika pazana nevatatu zvichitevera kubatwa kwevanhu vanomwe vaine chirwere ichi muongororo dzakaitwa nezuro. Munyika yose vanhu 35 vakabatwa nechirwere ichi uye vanhu vatatu vanonzi vakafa nechirwere ichi muBulawayo nezuro wakare. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weCOVID-19 Task Force mumasvingo vaRogers Irimai vaudza Studio 7 kuti ongororo dzakaitwa pavanhu vanopfuura 300 paBondolofi, vanhu 103 ndochete vane chirwere ichi. Vanhu vanomwe vakabata nechirwere ichi nezuro pamusoro pevanhu 65 nevatanhatu vakawanikwa vane chirwere ichi musi wechitatu. VaIrimai vati hurumende iri kugutsikana nevanhu vari pachikoro ichi pamwe nevari kunze avo vari kutevedzera chisungo chakatarwa nehurumende chekuti hapana achapinda kana kubuda muchikoro.
Nenyaya yemakesis emasvingo ari kuramba achikwira paBondolofi hongu nezuro takaita zvemamwe matesti 7 akaita positive, zvakaita kuti makesis edu eprovhinsi aende pa103 zvikuratidza kuti COVID-19 tichinayo mukati medu. Tinongofara kuti iyoyi iri yakakonteniwa, mawana havazi kubvumirwa kufamba, even mavisitors havazi kubvumizwawo zvakare kuti vange vachisvika ipapa.
VaIrimai vatiwo hurumende ichiri yakamirira kuita ongororo yekuti mhando yadenda iyi yakabva kupi sezvo vamwe vanhu vavakutyira kuti inogona kunge yakabva kunze kwenyika zvikuru iye mhando yakatangira kuIndia. Vatiwo chirongwa chekufirita chikoro ichi pamwe nenharaunda chatotanga sezvo bazi rezveutano rakawedzera vashandi varo pachikoro ichi. Hurumende yakazivisa kuti Bondolofi Teachers College yainge yavharwa uye hapana munhu ari kubvumizwa kushanyira pachikoro ichi uye vagari vepachikoro ichi havasi kubvumidza kubuda kudzamara denda reCOVID-19 rapera. Muchiziviso chayo nezuro hurumende yakati vanhu vatatu vakashaya nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vanhu vakafa ava ndereguta reBulawayo. Kusvika pari zvino Zimbabwe yava nevanhu chiuru chimwe chete ne5,522 vafa nechirwere ichi 1592. Vanhu 35 vakabatwa nechirwere ichi munyika yose, vanomwe vavo vari vemumasvingo. Vanhu vabatwa nechirwere munyika yose vave zviuru 33,754. Vanhu zviuru zvina nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe 4,590 vakabayiwa nhomba kekutanga nezuro. Izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwawo nhomba yekutanga pazviuru 640,421. 648,121 vanhu vabayiwa nhomba kechipiri vave zviuru 305,268. Zimbabwe inoti ine hurongwa hwekubaya vanhu vanosvika mamiriyoni 10 kana kuti 10 miriyoni kana kuti zvikamu 60 kubva muzana 60% zvevanhu vari munyika senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mune imwewo nyaya, sangano reZimbabwe Doctors Association for Human Rights kana kuti ZIDRA riri kukurudzira vagari mudunhu remasvingo kuti vamhangare kutyorwa kwekodzero dzavo mumhirizhonga yemudzimba dzinonzi dziri kukwira munguva ino yedenda reCOVID-19. Vachitaura pamusangano wavaita nenhengo dzesangano revagari remasvingo United Residents and Repairs Alliance nhasi pamucheke hoho, vanoona nezvekufambisa kwemabasa muZidra vaBrian Mbanje vakurudzira vagari kuti vasaite mhirizhonga uye vamhangare kana vadzaitika mudzimba dzavo.
Chatanga tichida kudzidzisa community yedu kuti ikwanise kuita pick up macases anenge abuda gender based violence. Imedically vanokwanisa kuuya kupi vachibatsirwa sei kana dzava nyaya dzemutemo vanokwanisa kubatsirika kupi.
Vambanje vati sangano ravo rakaita ongororo rikaona kuti nyaya dzemhirizhonga kunyanya dzekurovana kwevakaroorana pamwe nedzemhirizhonga dzepabonde dziri kuwanda nekudaro vanhu vanofanira kudzidziswa kutevedza mitemo yenyika. Vachitaurawo vamusangano uyu Gweta Muzare Chiedza Chuma vati zvakakoshawo kuti vanhu vasafire mumwoyo kana kodzero dzavo dzinge dzatyorwa pamhirizhonga dzemumba.
Kana tiri musangano echechi tiri kumba tiri kumashops dzakava zvinhu zvatinoita speak out in public kuitira kuti vari kuzviitirwa kumba vazive kuti hatisizvizi ndega because mwana nyara achifunga kuti ndini ndega. Tinoudza vana vachiri vadiki mukadzi haarohwi akura anozoita murume wekuti anenge achiti chii mukadzi ndakakura ndinzi mukadzi haarohwi.
Imwe nhengo yemura amaitiresi Musakaruka vati mhirizhonga yakawandisa mudzimba asi vagari havana ruzivo rwekuti vanofanira kumhanara here kana kuti kwete vanongofira mumwoyo asi nezvidzidzo zvavawana nhasi vakukwanisa kutora matano.
Tanga tisiri kuwana mareports akakura bhozi vanhu vanga vasiri kuripoti asi zvatadzidza kubva nhasi tadzidza kuti tinofanira kuti tiinde kumaresponsible stakeholders edu tichienda kunoripota nyaya dzedu.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika vanoti mhirizhonga yemudzimba yakawedzera nguva yedenda recovid-19 lockdown sezvo vakaroorana vaipedza nguva yakawanda vari vose mudzimba. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Mutori wenhau Jeffrey Moyo acharamba ari muhusungwa kudzamara nemusi wemuvhuro apo pachanzwika nyaya yake yokuti obhadhariswa here kana kuti kwete mari yechibatiso. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare ramajistrate mubulayo Muzare Rachel Mukanga vati vachapa mutongo wavo nemusi wemuvhuro pachikumbiro chamoyo chekuti atongwe achibva kumba. Moyo uyo akasungwa nemusi wechitatu ari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo weImmigration Act achinzi akabatsira vamwe vatape venhau vaviri vekuamerica vanoshandira bepanhau reNew York Times vasina kudomwa nemazita kuti vapinde munyika pamwe nekushanda sevatape venhau zvisiri pamutemo. Moyo anonzi akapara mhosva iyi achishanda navatava Maneka vanove mushandi weZimbabwe Media Commission. Muchuchisi vaThompson Hove vati Moyo akabatsira kuti vatape venhau vaviri vekunze kwenyika ava vapinde munyika achizokwanisa kuvawanira magwaro ekuti vashandise vatape venhau kwechinguva chidiki kana kuti temporary accreditation card zvisinei kuti vaviri ava vaive vamborambidzwa chikumbiro chavo chekuti vapinde munyika nebazi rezvekufambiswa kwemashoko. Vachishandisa uchapupu hwapiwa nemupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaBen Justin, muchuchisi ati Moyo navamanika havafanirwe kupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo mhosva yavakatarisana nayo ine chekuita nekukanganisa kugadzikana kwenyika kana kuti national security. Kuita ravamoyo vaDoug Coltart vapikisa maonero aya vachiti nyaya yekuvhiringidza kugadzikana kwenyika hachizi chezvimwe zvinhu zvinotariswa nemutemo panyaya dzekuti munhu opiwa mukana wekutongwa achibva kumba here kana kuti kwete. VaColtart vatiwo nyaya iyi inoratidza pachena kupindira kwehurumende munyaya dzezvekutapwa kwenhau vachiti pamutemo Zimbabwe Media Commission yakazvimirira yega uye nekodzero yekupa vatapi venhau vemuno kana vekunze magwaro ekushandisa.
This case really brings to the fore the interference that the Ministry of Information which also becomes involved in the accreditation process of journalists. That is in complete violation of the provisions of the law, in particular the provisions of the Constitution which provide that the Media Commission is an independent commission which is not subject to the control of anyone else.
Vakota Jonza odare kuti Moyo navamanika vakabatwa nenzira isiriyo pavakasungwa sezvo vakabvisiswa zvipfeko zvinodziya zvavaive nazvo uye vakapinzwa muchitokisi chaive nevanhu vakawanda zvisine nenjodzi yekutapurirana kwechirwere cheCOVID-19. Vatiwo muchitokisi mavaive paBulawayo Central Police Station munonhuhwa uye hamuna kushambidzika vakapa chikumbiro icho chatambirwa nedare chekuti paitwe ongororo yechitokisi ichi uyewo kuti vanenge vasungwa vasabatwa nenzira isiriyo. Mutongi wedare ati ongororo iyi inofanirwa kuve yaitwa musi wa9 Chikumi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vatungamiri venyika dziri muSadak Troika vanonzi havana kubuda nechisungo chakati tsvikiti pamusangano wechimbi chimbi weDouble Troika wakaitirwa kuMozambique nezuro uyo wainge vakanangana nehondo iri mudunhu reCabo Delgado kuMozambique kwekare. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avakaburitsa mushure mumusangano wavo kumaputo nezuro Maneru, vatungamiriri veSADC Troika vanosanganisira vaEmerson Munangagwa, vaSirura Maphosa vekuSouth Africa, vaPhilippe Nyusi vekuMozambique, vaMokgweetsi Masisi vekuBotswana navaLazarus Chakwera vekuMalawi vakati vanofara negadziriro iri kuitwa neSADC kuitira kuti ipindire muhondo yekuCabo Delgado. Vatungamiriri ava vakatambira zvakabuda muongororo yakaitwa nechikwata chavakatuma kudunhu iri, uye vakati vachaita musangano weSADC yese kumaputo kwakare musi wa20 Chikumi. Asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vanoti havasi kufara kuti SADC iri kutora nguva yakareba kupindira muMozambique, dambudziko richienderera mberi kuCabo Delgado. Chipangamazano musangano reRevolutionary Research Institute vachenesani Ndungwaka vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti hapana kuwirirana muSADC pakuti vopindira sei. Vati musangano wanezuro hauna zvaunobatsira kune vari kutambudzika kuMozambique.
Kumira kwakaita zvinhu parizvo handione chisungwe chichienda kunopedzisa nyaya yekunika kwaCabo Delgado.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vatiwo zvinotora nguva kuti SADC ipindire kuMozambique nekuti nyika dzemuSADC hadzina kubatana.
Hatina yandingati identity seSADC inoita kuti titi munhu wekuMozambique kana arohwa zvorova kuti munhu wese wemuSADC arohwa. Hazvimo muSADC. SADC ringori chipoka chokumboti vanhu vanoungana votaura zviri konvenienti panguva iyoyo.
Vati zvinonyadzisa kuti nyika dziri kure dzakaita seUnited States, France nePortugal dzakatopindira Mozambique asi vavakidzani vachingoita misangano isingaperi. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vamasimba kuchera vati vanoona sekuti chiri kunonotsa kuti SADC ipindire kuMozambique inyaya yekuti nyika idzi hadzina mari.
Nyika idzi dzinenge dzisina mari asi kuti vabude pachena kuti basa ravanoda rinoda mari, vanenge vachitya kuti sovereignty yavo vanenge vazotengesa.
Kurwisana kwehurumende yeMozambique kuCabo Delgado nevanopfurikidza mwero kwakatanga muna 2017, uye kusvika pari zvino vanhu vanodarika zviuru zvitatu vafa muhondo iyi, uye vanhu vanodarika mazana manomwe zviuru vakasiya misha yavo. Mune imwe nyaya, mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nezuro vakaburitsa mutemo mutsva vachishandisa masimba ePresidential Powers uyo ucharanga zvakaomarara vemabhizinisi vanodhurisa zvinhu zvakanyanya, kushandisa mari yekunze zvisina mwero, uye pamwe nekutadza kuti vedza mitemo ine chekuita nekushandiswa kwemari yekunze munyika. Semuenzaniso, vanotenga mari yekunze kuRBZ pasi peauction system yeReserve Bank of Zimbabwe vachizoishandisa pazvinhu zvinenge zvisingabvumidzwe kutengwa, nemari iyi vanobhadhariswa fine yemiriyoni yemaRTGS kana kupfuura. Ukuwe mabhizinisi vanotengesa zvinhu nemitengo inopfurukidza official exchange rate vachabhadhariswa mari inoita zviuru makumi mashanu zvemadhora emuno. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr Prosper Chitambara vati mutemo uyu wakanaka asi uchanetsa kutevedza sezvo vazhinji munyika vave kuzvishandira.
Zviri kutaura kuitwa nehurumende zvakakosha kuunza a bit of order mumarket papa ne lot of indiscipline zviri kuitika, but of course kuti zviimplementwe kuna vanhu mabhizinesi ese ari muekonomi zvinogona kutinetsei.
Vatiwo mari yekunze ichiri shoma munyika, izvo zviri kuita kuti mamwe mabhizinisi arambe achitenga mari iyi pamusika mutema. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanobvira kodzero dzevanhu muHong Kong vari parumana nzombe zvichitevera kuomeserwa kwaitwa vamwe vavo nematare edzimhosva ayo avatongera kugara mujeri kwemakore masere, zvichitevera kusungwa kwavakaitwa makore maviri apfuura vachipomerwa mhosva dzekuratidzira. Vasungwa vatatu ava vanoti Jimmy Lai, Lee Cheok-yan naAvery Ngee vakabvuma kuti vakatyora mitemo yenyika musi wa1 Gumiguru 2019 apo vakaunganidza vanhu pamusangano unonzi wainge usiri pamutemo. Vakambo vemutauriri weparamende yemuAmerica vaPaul Ryan vari kukurudzira vamwe vavo mubato reRepublican Party kuti vasatambira pfungwa dzinopatsanura vanhu dzinoitwa nevaimbi vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump. VaRyan vataura mashoko aya nhasi
pamusangano wavaita nhasi. Chirongwa chekubaya nhomba vana vari pasi pemakore 15 munyika yose chiri kusangana nezvipingaidzo mumatunhu akasiyana siyana sezvo mapostori akawanda ari kunzi ari kurambidza vana vavo kubayiwa nhomba dzekudzivirira zvirwere zvakaita segwirikwiti, neta makumbo nezvimwewo. Mutori wedu wenhau Lloyd Moyo uyo ari kwamutare anoti panyaya inotevera.
Mapostori aya anonzi ari kurambidza vana vavo kuenda kuchikoro kana aziva kuti vebazi rezveutano vari munharaunda vachibaya vana nhomba muzvikoro zvemunharaunda dzavo. Mumwe wevadzidzisi muzvikoro zvakawanda vana vane vabereki vanopinda chechi yemapostori kwamarange amai Elizabeth Ndudzo vanoti kubva pakaziviswa nezveurongwa uhu vana vazhinji havazi kuuya kuchikoro sezvo vabereki vavo vasingadi kuti vabayiwe nhomba idzi.
Ana achave kusikuru banenyaya marisenzi yekuchechi pakangonzwa nezvevaccination izvo vana vakabva toregera kuuya nenyaya yekuti pamwe akaona kuti maybe paneighboring school vananenge vakabayiwa kana mandi obva atoziva kuti the following day pachikoro pedu. Saka vanhu vaya havachatouyi kuchikoro mukutogara kutosvika pakuvhara chaipo bosi vakuziva kuti vaccination inopera musi wekuvhara.
Mumwe wevabereki vanopinda chechi yemapostori vaJeremiah Muzara wetu vanoti chitendero chavo hachibvumidzi kuti munhu ashandise mishonga kuti arapwe.
Iwo vanozviziva ivo vanonasatarwa chokwadi ana munhu angafunza isusu hasi baiwe oye gwemuri anongaangoti akatenda asi anondaoti mukuru yamanje awati baya unasatara kuti kwedu hatidiibaiwe handisanambo baiwe hapana ngoti ndinonga ndisina chenda asi ndekurwara asanambo vhara vapwere kubayiwa kwedu hamuwini.
Asi gweta rinoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapasimonya kureba vanoti hurumende inosungirwa kuti ipindire panyaya iyi sezvo kodzero dzevana vadiki dzekusawaniswa utano hunokodzera dziri kutyorwa nevabereki vavo nekuda kwechitendero chavasina kuzvisarudzira pachavo.
Nyaya dziri kuitika idzi dzeurongwa hurumende hwekupa vana kubayiwa majekiseni anoprotekta kuzvirwere zvakasiyana siyana zvinhu zvakanaka uyezve zvinoita kuti munhu wega wega anga aine kodzero yeutano. Kodzero yeutano zvinoreva kuti munhu ngaachengetedzwe kubva mukuzowana zvimwe zvirwere leta tatifambe muupenyu. Saka zviri kuitika zvatiri kunzwa kunzi mapostori ari kurambidza vana vavo kuti vange vachibayiwa nhomba kana kuti majekiseni zvinhu zvakashata uyezve zvinokotyora kodzero dzevana ivavo. Haisi sarudzo yavana kuti vange vakazvarwa mumhuri dzinopinda chitendero chechipostori uyezve hachiso chitendero chavanenge vakasarudza ivo. Saka naizvozvo vabereki vafanira kunge vachirambidza vana vange vachiaccessa kana kuti vachiwana kubayiwa nhomba zvirwere majekiseni ezvirwere izvozvo zvinovadzivirira kuzvirwere zvinozoitika muupenyu wati kurei. Saka ndinokurudzira hurumende kuti inge ichitora matanho anokodzera ekuti iite kuti vana ivavo vemapostori vakwanisa kunge vachibayiwa majekiseni ari kubayiwa vamwe vana vane kodzero sewana wese yekuchengetedzwa kubva kuzvirwere zvavanogona kusangana nazvo muupenyu.
Mashoko avanyakureba atsinirwa zvakare nevaimbo vegurukota rezveutano panguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera veMDC Alliance. Avo vanoti kutyorwa kwekodzero dzevana kunofanirwa kudzivirirwa kuitira kuti kusaitike.
Nyaya yemapostori yokuramba kubayisa vana nhomba yakatanga kare. Takaita misangano tichiita musangano navo yakawanda. Vanobvuma muri mese asi kana vadzokera kwavanenge vavoudzana kuti kwete hatidi. Chinongodiwa panapa inyaya yemutemo wakasimba wokuchengetedza kodzero dzevana. Vana kana vachiri maminors vachiri vadiki vanofanira kuchengetedzwa nehurumende kodzero dzavo. Saka tinokurudzira kuti paiswe mutemo wakasimba pachild protection unochengetedza kodzero dzavana. Chimwe chandoda kuudza nyika ndechekuti mapostori kuramba kubayisa vana kwavanoita vari munzvimbo dzavo dzavakaungana kunoafekta nyika yose. Kuna afekta donzo redu senyika rekuti tigonzi tiri tipuwe certificate yekuti tiri polio free.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi rezveutano vaDonald Mujiri vakaudza Studio 7 nemusi wechina kuti kange vasina ruzivo nezvenyaya iri kuitika kumanikaland asi vakavimbisa kushanyira donho iri nemusi wechishanu vachipa dzidziso.
kumanira
leti mujiri vaudza Studio 7 nasi kuti havana kuzobudirira kushanyira donho remanikaland sezvo vachiri kumashonaland west zviri kuitika kumanikaland zviri kuitikawo mumamwe matunhu ari munyika nepamusana pezvikonzero zvinosanganisira nyaya yezvitendero pamwe nekushayikwa kwedzidziso pamusoro pechirongwa ichi nhomba dziri kubayiwa vana muzvikoro dzinosanganisira typhoid conjugate vaccine inodzivirira denda remanyoka iyo inobayiwa vana vari pakati pemwedzi mipfumbamwe yekuzvarwa kusvika pamakore gumi nemashanu ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Loida Moyo.
Kwata zvekeps United neDynamos zviri panguva yakaoma mumakundano echibuku Super Cup ayo ari kupinda munharaunda yepiri mangwana. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Zvekwata zviviri izvi zvakatatarika mumitambo yazvo yekutanga ndokutora point imwe chete chete izvo zvakasiya upenyu hwazvo huri pakaoma makwikwi aya. Kukundwa kana kuita mangange zvekare kunosiya zvikwata izvi zvatarisana nekubuda makundano emukombe mukuru uyu. Dynamos iri kusangana neyadha muNational Sports Stadium mangwana, Caps United ichizotevera nesvondo apo iri kusangana neHarare City munhandare imwe cheteyo. Ko Dzimbare maziso ese ari pamurayiridzi wayo Tonderai Ndiraya oyo akapiwa nguva nemari yokutenga vatambi vaanoda kusimudzira chikwata ichi. Anoita zvekushambadza zita reDynamos vaEmmanuel Machinya vanoti vateveri veDzimbare vari kutarisira zvakawanda kubva kuna Ndiraya zvichitevera mari yakabuditswa nechikwata chavo chititenga vatambi vatsva.
Fans eDynamos vanhu vanotarisira kuti Dynamos iwine magames ese, saka pressure inenge yakawandira kuna coach.
Svondo rapera Caps United yaive yakarohwa 2-0 neyadha ndokudzora kuita mangange 2-2. Murairidzi wayo Darlington Jojo anoti anofanira kushandura maitiro kubva pamatambiro ayakaita neyadha.
Takuramba tichishanda, tinofanira kuonekwa tichikwakuka, tichinogadzirisa kuti tione tichichinja zvakare kuti tiite zvatoda.
Asi Black Rhinos, Chicken Inn, FC Platinum neHighlanders hadzina matambudziko kunge eDzimbare nemakepekepe. Kugona kunenge kudada inowana tikiti rekuenda mumakota fainari kana ikarova triangle mangwana. Chikwata ichi chiri kubaka moto unotyisa chichitungamirwa naRodho Chinyengetere pamwe naDonald Teguru. Hondo yezvikwata zvemasoja iri musakubva stadium mangwana zvekare apo Black Rhinos iri kukweshana neCranbourne Bullets. Mumwe wevatungamiri veRhinos vaWellington Mabiginye vanoti varoda kutora mukombe uyu nekudzora chipembere cha 1984.
Itori shuviro yedu kuti dai taenda kumberi tasvika mufinal tatorawo mukombe, tichashanda kuti zviite saizvozvo.
Mutambo mukuru svondo rino ndeuyo uri muBaba Field Stadium nesvondo apo Chicken Inn iri kutamba neBoso. Vavakidzani vaviri ava vari kubvira moto zvekuti veruzhinji vari kutya kudoma chikwata chavanofunga kuti chichakunda. Mimwe mitambo ereko yakamira seizvi: Blawayo Chiefs vs Blawayo City, Ngezi Platinum Stars vs Wawa, Tenax vs Manika Diamonds, ZPC Kariba vs Herentals. Makundano echibuku Super Cup aya akatanga zvine mutsindo svondo rapera apo zvikwata zvakakanda zvibodzwa 25 mumitambo mipfumbamwe. Asi vatsigiri venhabvu havasi kubvumidzwa kupinda mudzinhandare nepamusana pemitemo inobata chirwere cheCOVID-19, asi vachange vachiona mitambo iyi paterevhizheni nepamadande mutande. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvinhu zvakakosha zviri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Dare repamusorosoro reSupreme Court roshaya vatongi vachanzwa nyaya yegakava riripo zvichitevera mutongo wokuendeswa kumudyandigere kwavalukumalaba uyo uri kupikiswa nehurumende. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 paBondlovic Teachers College kumasvingo hwasvika pazana nevatatu zvichitevera kubatwa kwevanhu vanomwe vaine chirwere ichi nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 28 kuNkwenkwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Lwangikahlatshwa lanamhla iviki eyiphelileyo ngomgqibelo I went to Parirenyathwa Headfield Clinic, Divaris City Clinic, Wilkins and another one, but I could not find, they were saying avala leyi ivaccine eyokuqala.
Kulabantu abaningi abakhala ngokuthi lokho bengatholi ithuba lokuhlatshwa ijekiseni eyokunqabela iCOVID-19 ngoba betshelwa ukuthi ayikho kwezinye izibhedlela lamakilinika.
Justice system yethu yiyo njengani kumele ilungiswe ngoba siyabona ukuthi bayabebanjwa abantu kodwa bakhululwe masinya.
Uhulumende wethule umthetho ozajezisa abathola imali yakwamanye amazwe emabhanga abagcina beyisebenzisa ngendlela ezingayisizo abayabe bezikhulumile lapho bedinga imali. Ngoliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wengoma zomdumo owe-hip hop uWarren Moyo odume ngegama lokuthi Rocky Dub. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ukusilela kwamajekiseni awenqabela iCOVID-19 kubikwa kuqhubeka elizweni, abanye besithi bayabuyiselwa emuva nxa bezama ukuyahlatshwa kwezinye izibhedlela namakilinika. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle lusithi abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 648,121 sebehlatshiwe ijekiseni le. Isiphathamandla esibona ngezempilakahle koBulawayo uDr. Welcome Lilo ubikwa isanda kugcizelela ukuthi ngempela uhlupho lolu luyatholakala lakoBulawayo ngenxa yokuthi banenge abantu abafuna ukuhlatshwa amajekiseni la. Uhulumende uthi uza kubaba kutsha amajekiseni la ukwenzela ukuthi atholakale kuzigaba zonke zelizwe. Umnumzana Tinashe Kumbo ohlala eHarare uthi ubezimisele ukuhlatshwa ijekiseni okwakuqala ngomgqibelo odluleyo kodwa waziswa ukuthi ayikho eHatfield, Braeside, Belvedere leParirenyathwa. Uthi namhla utshelwe okufanayo eWilkins.
Lwangikahlatshwa lanamhla iviki eyiphelileyo ngomgqibelo I went to Parirenyathwa Headfield Clinic, Divaris City Clinic, Wilkins and another one, but I could not find, they were saying avala leyi ivaccine eyokuqala. Lanamhla ngaye eHatfield Clinic again bathi bona avala leyi vaccine and they were not sure when it is going to be available. So kwang disturb because mina ngibengisithi nihlatshwe ni prevent le into e-COVID-19. Now it's a challenge to me. Ngibengisithi mina ikhulumende kumele ithathe leli thuba ele positive demand ukuthi ilungisise le into so that as a country we can actually cover the ground.
Odokotela kumbe abongi labongikazi abakulezi zibhedlela bakutshela bethini bathi bazathola nini ijekiseni le vaccine kumbe bathi libuye nini njalo uyababona yini labanye belohlupho olufanayo labo befuna ukuhlatshwa kodwa befice ingekho.
Ya ngizaqhubeka phambili trying to see how I can be vaccinated. Ngomgqubelo ngabona abantu abaningi kakhulu Wilkins babefuna ukuthi bahlatshwe kodwa they were also disturbed and ngibe ngisithi mina lay demand kumele si utilize and the inhlupho enkulu ekhona ngeyokuthi yona izibhedlela lezi azilama answers baphonga ukuthi bona asila lay vaccine so you are not sure what is going to happen but namhla at one of the institutions unesi wangiphumele egcekeni wathi yona akula even if you go to any institution ayikho lay vaccine so this is so disturbing.
Lo ngumnumzana Tinashe Gumbo umhlali weHarare sixoxela ekhona le esigodlweni. Kusenjalo ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi abantu asebahlaselwa ligcikwane le-coronavirus selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo sebefika phose inkulungwane ezingamachumi amathathu lasishiyagalolunye 38,854 labulala asebezafika inkulungwane elamakhulu ayisithupha 1,592. Lokhu kwenzakala inani lasebetholakale belegcikwane leli ekolitshini leBondofi Teachers College eMaswingo selikhuphukile laya kukhulu lantathu 103 kulandela ukuhlolwa kwezinye izifundi njalo izolo. Uhulumende uthi usuthisekile ngendlela aphethe ngayo lolu daba kuleli kolitshi lapho abalegcikwane leli abalondolozwe khona ukwenzela ukuthi bengalimemethekisi. Idolobho leKwekwe lona selingena kuviki yesibili ye-lockdown ngemva kokutholakala komuntu owayelegcikwane le-COVID-19 eyabonakala kuqala kwele-India. Uhulumende usethule umthetho ozalawula osomabhizimusi abala ukwamukela imali yeZimbabwe lamabhanga aphathisa uzulu ukuthola imali yakwamanye amazwe etholwa emkambo wemali. Lo mthetho i-Statutory Instrument 127 wethulwe kugwalondaba lukahulumende i-Government Gazette. Phansi kwalo mthetho osomabhizimusi abazathengisa ngemali yakwamanye amazwe kumbe ukuthengisa ngesilinganiso sesisindo semali yakwamanye amazwe esiphezulu kwaleso esiyabe sikhona bazahlawuliswa imali engamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amahlanu $50,000 kumbe ukuvalelwa ejele nxa engahlawulanga limali ngesikhathi. Lo mthetho uzajezisa abathola imali yakwamanye amazwe bese beyisebenzisa ngendlela ezingayisizo ababe bezikholomile lapho beyidinga. Amabhanga lawo azajeziswa imali efika izigidi ezinhlanu $5 million nxa engaphathisa uzulu ukuthola imali yakwamanye amazwe ngezizathu ezingasoqiniso. Ukuhlaziya lomthetho uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kucheva.
Planning umthetho uyabe usebenzile kodwa i-justice system yethu yiyo njengani kumele ilungiswe ngoba siyabona ukuthi bayabe banjwa abantu kodwa bakhululwe masinya. So ithemba ngelokuthi nxa sifuna ukuthi umthetho lo usebenze njalo uphathise ukuthi imali zingaphumi ngendlela ezingayisizo kumele i-justice system yethu ibabambe abantu abanjengalabo njalo babothwe kumbe babhadale ifayini. Nxa kuyukuthi i-justice system iyasebenza ungaphathisa sibili umthetho.
Khona kuvele kwenzakala na ukuthi akhona amabhanga ancedisa abantu ukuthi bathole i-foreign currency ngendlela ezingekho emthethweni?
Ngokubona kwami amabhanga ngeke enze njalo ngabomo. Ngaba khona abasebenza emabhanga abancedisa abantu hathi ukuthi i-policy ye-bank ngoba bayakwazi ukuthi ama license bengawathathelwa. So ngibona njengani uyabe uzama ukuthi amabhanga aqinise ama checks and balances abo ukuze izimali zingaphumi ngendlela le ukuthi ziyazi sesithengiswa kumbe ziyazi zingasetshenziswa ngendlela okumele zisebenze khona. Kodwa ukuthi singathi uyabe uyipolicy yebank ukuthi bancedise abantu ukuthi benze ubugebenga, angiboni kungenzakala lokho.
Ungasitshela ukuthi lona udubo lwemali yakwamanye amazwe, i-foreign currency, lunjani lezi nsuku?
Osiphathelene balutshwana ngoba khathesi amapholisa ayabhodabhoda ayababopha, kodwa imali ikhona njengoba ilizwe lithengisa igwayi. Imali ikhanya njengani khathesi ikhona sibili ebantwini. Siyakwazi ukuthi abalimi lapha bayathola 40% ezimali zabo ingama US dollars. So khathesi ilizwe lilayo imali eyama US dollars, kodwa osiphatheleni basebunzimeni ngamapholisa abaye bebotshwa bethathelwe izimali.
Umnumzana Masimba Kuchera yingcwethi yecubungula ezomnotho obexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz short wave.
Owalwa kumbi yenkululeko umnumzana Frederick Mutanda uthi umongameli Emerson Mnangagwa isiphathamandla zikahulumende lezebandla lezanu PF yibo abathume abasakhulayo ukuthi bemkhahlameze epulazini lakhe eMashonaland West, kulandela ukuphikisa kwakhe ukuba bewengezwe iminyaka yokuthi umahluli omkhulu welizwe uChief Justice Luke Malaba aqhubeke esesikhundleni lesi. Uthi usekhulumisana lebandla lezanu PF kanye lohulumende ngodaba lolu. Umnumzana Mtanda waphanyika udaba luka Mnumzana Malaba emthethwandaba emanyene lenhlanganiso ezimbalwa. Ake sizwe Umnumzana Mtanda ixoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Iplazi kabasozi balithathe. Into bazayenza kuphela ukuganga. Bethume abafana bazadakwa, bazarepa abafazi, benze yonke into. Kodwa ngemthetho kabasozi bangithathele iplazi leli. Into engihluphayo nje ukuthi appeal to the government so that they stop these youngsters ukuthi bangayenzi konoko.
Ubona ngani bavela ngaphi abantu la?
Bavele eHarare. Bathunywe vele eHarare.
Bathunywe mbani?
And then what the Harare people then did, they mobilized the local youths who were given motorcycles by the president recently.
Yes, ngathi bathunywe mbani na kubona kwakho. Bari bathunywe so
bangicabangela ukuthi bathunywe ngubani? Bathunywe yi ruling party. Umuntu ongaphendula lo mbuzo ngupresident kuphela. Mina angisoze ngikwanise kuphendula. Ungabuza upresident ukuthi kathi abafana lawo the youth bavele ngaphi. And they are using ama motorcycles lawo abadonete wabanika wena. He is the only one who can explain this.
Okwamanje kume njani kona ngale plaza ngakubona kwakho?
Angikwazi kathesi ukuthi kume kanjani, ngikhobulawayo kathesi.
Awuzangikhulumisana nezisebenzi zakutshela ukuthi kume njani?
Ngizama ukukhulumisana labo ekuseni, but no, abantwana izisebenzi ziyasaba. When they see people from the ruling party, they don't want to be seen as if they are against them. They are scared. They are scared.
Uzakwenza njani baba ngakho konke lokho?
Angisoze ngenze lutho. I'm looking forward to the Minister of Home Affairs, the Minister of State Security, to send people to go and remove those people. Ngimelele ukuthi ngibone ukuthi bona u Minister of State for Security umnumzana oyincube kumbe umnumzana Kazembe bazothumela amapolisa eplazini lami bayekhipha labo bantu, because into bayenzayo akayikho emthethweni.
Kodwa ubona ngani kuyini okwenzeka ukuthi babathi babuye khona pa bantu labo njalo ngizokuthiwa bebedake okumangalisayo?
Into bayenze ukuthi bayenze khonaukuthi babona nje ukuthi njengathi thina abafana beZipra asiko asizwanani legovernment. Kungayisoqiniso, we are not against government. Kodwa bona basibona ngathi kona asilwelanga elizwe leli, we are second class citizens. That's where the problem is. They have to treat us like human beings, like freedom fighters like who they are. We discussed this sakuluma lo president zinzenhlangene la ukembo mwadi wekhona bazi wathi hayi akuchonjalo ngathi hayi president kunjalo thina ka usiboni nga njengabantu balwele lizwe lele. And that's where the problem is.
Kodwa ukukhulumisana lo mnanga ngendaba zenes yakhoqa nje
sakhoqa sakhoqa ngahamba ngembona in 2019 sikhuluma ngendaba yokuthi abuyisela ama properties ezibra wavuma ukuthi uzabuyisela wazi wabhala incwadi esithi uzalungisa izinto kodwa sekuleminyaka engu-2 kathesi sethule.
Lo ngumnumzana Frederick Mutanda, omunye wabalwa kumpi yenkululeko, ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Sehlulekile ukuxoxa ngodaba lolu lomnumzana George Chabamba, isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa kanye lonkosikazi Monica Mtswangwa, umphathintambo wezokwethulwa kwembiko ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Namhlanje uhlelo sikhangela ukuqhubeka kokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine elizweni. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Owake waba ngumlawuli wedale lePalamende lakweleMelika umnumzana Paul Ryan ukhuthaze amalunga ebandla lakhe lama-Republicans ukubana batshiyane lomkhuba wokulandelana lobe ngumongameli weMelika nyakenye umnumzana Donald Trump okholelwa kwezombusazwe ezehlukanisa abantu kulokuthi basebenze ndawonye kungakhathalekile ukubana basekela bandla bani lezombusazwe. Ryan waba ngu-speaker okehlandla elilodwa kusukisela ngomnyaka 2015 kusiya ku-2018. Wahle wathi usekhathele usesiyaphumula ngakho-ke akasoze ancintise okwehlandla lesibili. Abalwela amalungelo abensonto kwelemelika bakhuthaza ukubana axotshwe umsebenzi amapholisa abopha lokuhlukuluza unsonto uRonald Green ngomnyaka 2019. Owagcina efela ezandleni zamapholisa ngemva kwesiphatho esibi samapholisa ambuphayo. Le nkuthazo yenziwa ngemva kokuphuma kumfanekiso owevidiyo ukuphathwa ngocuku lapho ebotshwa uGreen. Ele Germany lethule umbiko wokuxolisa ngokuphatheka elakwenzayo ekubulaweni ngocuku kwabohlobo lwesiHerero labesinama kwele Namibia eminyakeni edlula elikhulu edluleyo. Osokumusiyamukelwa ukubana kwakungumbhuqazwe okwakuqala embaleni yalesi sihlakalo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi eleGerman selithembise ukuphathisa ngemali inhlelo zentuthuko ezimbalwa ezibiza amabhiliyoni amadola. Kodwa unduna Vekuirukoro wabesiHerero walile ukwamukela ukuxolisa kwabeGerman lokhu esithi isivumelwano sokuphathisa inhlelo zentuthuko phakathi kwabohulumende bamazwe omabili asigoqeli ukuhlawulwa kwabemuli ezalahlekelwayo ngulo umbhuqazwe.
Ingcwethi kwezamasiko lemidlalo elizweni zamukele ngenjabulo inkuthazo yenhlanganiso ye-African Union kwindikimba yabo yalonyaka eqakathekisa abakulomsebenzi besithi badlala indima eqakathekileyo ukuthuthukisa izwekazi le-Afrika. Lokhu kusekelwe nguhulumende wakwele Zimbabwe kuliviki lapho umongameli Emmerson Mnangagwa abephawula ngokusemthethweni isithombe sokubazwa ngelitshe sikambuyane Hanta. Umnumzana Butholezwe Khosinyathi, umqondisi we-National Gallery of Zimbabwe, uthi konke lokhu kuyajabulisa ngoba kuveza ukuqakathekiswa komsebenzi wenhlangothi zokulondolozwa kwamasiko. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kwingxoxo eqhutshwe nguMike Hove we-Studio 7 nomnumzana Nyathi.
Ukuya ngipha lami amadlabuzane lentshukuntshu ukuthi process siyaphambili ezemidlalo lamasiko kuza kuya kuhlonitshwa ngokugcweleyo. Uzananzelela Mike ukuthi ezikhathini eziningi ezemidlalo lamasiko zandise ukweyiswa akukaningi ukuthi ubone nje inhlanganiso ezinjengabo African Union zisithi zona umnyaka lo ngwe arts culture and heritage kuyandiswe ukufaka izinto zomnotho ezeyikonomi but esikutsho thina njengalabo abaphetheyo lowo msebenzi ukuthi ezemidlalo lamasiko lazo ziyathuthukisa impilo zabantu baningi abantu abaqhatshwe kwezamasiko lemidlalo ngakho nxa i-AU ikwenza lokhu bayancedisa thina emsebenzini wethu ukuthi hayi sibe lathi labantu abaziqhenyayo ngemisebenzi yabo yezandla ngemisebenzi yabo yengqondo abayenzayo. Uzananzelela eZimbabwe njengomzekeliso kulocwaningo olwenziwayo ngomnyaka ka-2018 lusenziwa yi-UNESCO. Lolo cwaningo lwaveza ukuthi i-arts culture and heritage yacontributa 6.96% towards i-gross domestic product yaseZimbabwe. Kwakusinamba encane leyo ngakho kithi kubalulekile ukuthi arts and culture ibe yilokhu ithuthukiswa ukwenzela ukuthi kuwe uncedise iziphathamandla besekele ngokugcweleyo i-arts culture and heritage ukuthi ikhule abantu baqhatshwe bebe le misebenzi ebaphilisayo igcine le muli zabo.
Abantu abakumsebenzi wezamasiko lemidlalo bayahlonitshwa na kule Zimbabwe njalo uhulumeni uyasebenza gadalala na ukubathuthukisa?
Ye, ngumbuzo obalulekileyo lowo. Ngamafithane kuningi okusamele kwenziwe kodwa ngisitsho njalo kangilibali imizamo esiyenziwe nguhulumende. Kukhona kathesi okwenzakeleyo ngomnyaka ka-2020 i-COVID-19 abantu abaningi abaqhatshwe kwezemidlalo lamasiko bazithole bengasela nzuzo. Uhulumende ububona kubalulekile ukuthi hayi kabancedise phose eminyakeni edluleyo bekungasoze kube luncedo oluvela kuhulumende luzama ukuncedisa ama-artist. Ye, sesingaphikisana ukuthi imali abantu abayiphiwayo iningi na kumbe ayeneli kodwa khonokuyana nje ukuthi bacatshanga kuyangikhuthaza ukuthi ngisiya phambili phose kuzawo lo tshintsho olubambekayo. But uhlupho olukhona kakhulu nje luphakathi kwabantu baseZimbabwe. Into le esithi intellectual property ungani ngabantu ngabayihloniphi ngabayizwisisi. Bayayithanda imidlalo yama-artist, bayazithanda izingoma zama-artist kodwa ukuthi babe le ntshukuntshu zokuthi bakhiphe imali bakubhadalele lokhu kusasilela. Yimi lolo yilo ngilubona kuludubo olukhulu kakhulu olwedlula uncedo oluvela kuhulumende. Ngikhuluma nje ngise-South Africa, okungikhuthazayo ngelizwe lase-South Africa ukuthi hayi at least ama-artist ayenelisa lapha lalaphayana ukuthi imidlalo yabo bayikhiphethenga ngokufaneleyo imali yabo bayithole. Baza kakhulu layo umphakathi kwele Zimbabwe ukuthi hayi bantu basihlonipheni imisebenzi yama-artist. Imisebenzi yabo baphila ngakho singaphongi ukopa nje ngendlela engekho emthethweni. Njengoba iZimbabwe la izama ukuthi iyefika ku-upper middle income economy by 2030 singakhangela nje amazwe e-Africa asafikayo kulelo zinga akula angela arts and culture layo ephilayo ehlabusayo thuthukileyo. So iZimbabwe layo kumele ikunanzelele khona lokuthi hayi sisiya phambili ezamasiko lemidlalo lazo kumele zithuthukiswe.
Lo mnumzana Buthelezwe Khosi Nyathi, umqondisi we-National Gallery of Zimbabwe, obexoxa ecingweni lo Mike Hove we-Studio 7. Kwezemidlalo iqhubekela phambili imidlalo yomncintiswano owenkezo yeChibhoku Super Cup kulimpelaviki. Kulo mdlalo ogobhozisa amathe ngesonto kobulawayo phakathi kweqembu le-Highlanders lele Chicken Inn. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Zombili iChicken Inn le-Highlanders zithole imiklomelo emithathu ngosuku lokuqala lwemidlalo yenkezo yeChibhoku, njalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu uthi umdlalo wangempelaviki ezayo kawusoze ube lula. Lo mdlalo uzaqhutshelwa enkundleni eBarber Fields ngensonto kungela izibukeli enkundleni, kodwa uMpofu uthi lesi yisimo asebesijwayele.
Sesingani sesikujwayele ngoba saqala ngakho and abafana sebengandla baku-understand the most important thing, bakwazi ukuthi bazabuye. So sesikujwayele and okwamanje we are quite well. We don't have any problem. Of course siyakwazi ukuthi abasekeli bethu basinike ihlabuzane, kodwa okwamanje ihlabuzane lawo lona siyakubona besezindlini ukuthi bakhona basisekele. But for now we are happy to play with our fans.
Imidlalo yeviki lesibili lomncintiswano weChibhoku iyaqala ngomgqibelo lapho kule midlalo emine ehlelwe ukuba idlalwe kusibaya sika group 2. Iqembu leBulawayo City lizadibana leBulawayo Chiefs ngehola lechumi lanye ekuseni enkundleni eBarber Fields. Kusibaya sika group 1 iqembu leHighlanders lizajukana lele Dynamos ngiholela kuqala emini emdlalweni ozakuba se-National Sports Stadium ukuthi ngesikhathi esifanayo iqembu le-Black Rhinos lizanqikelana lele Cranbourne Bullets ngasesakuva emdlalweni wesibaya sika-Group 3. Ngehola lesithathu emini iqembu le-Triangle lizadibana lele FC Platinum emdlalweni wesibaya sika-Group 4 ozaqhutshelwa enkundleni yemandaba. Eminye imidlalo yangesonto izadlalwa ngokulandelayo. Ngehola lethumi lanye ekuseni kule midlalo emibili lapho ku-Group 1 iqembu le-ZPC Caribe lizadlala khona lele Herentals ngase-National Sports Stadium. Kuthi kusibaya sika-Group 4 iqembu le-Nkezi Platinum Stars lizatshana lele Wawa ngasemandaba. Ngehola lokuqala emini kule midlalo emibili lapho iqembu le-Highlanders lizadlala khona lele Chicken Inn ngase-Papa Fields. Kuthi ele-10X lidibane lele Manyika Diamonds ngasesakuva emdlalweni wesibaya sika-Group 3. Umdlalo wokugcina ngesonto uzakuba phakathi kweqembu le-Capes United kanye lele Harare City wesibaya sika-Group 1 ozaqhutshelwa enkundleni ye-National Sports Stadium. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Vivi uhlelo Woza Friday silomculi wengoma zomdumo we-hip hop Warren Moyo odume ngegama lokuthi Rocky Dub ecula ekoBulawayo. Asizweni exoxalo Ezra Chisa Sibanda we-Studio 7.
I'm hard, I'm such a flamer. She asked me who I be. Keep nothing fella. The city motivator. But scheming on some paper, I'ma get one that asks me how I feel. Bro, I'm G'd up, my G.
Ungafika uthi udinga uWarren Moyo ekasi lakhe enketha abamazi kodwa ungathi Rock It Up bakukhomba kuye. Kungani esaziwa kangaka la?
Ngazalelwa enketha, ngafunda enketha primary grade 1 to 7. Ngase ngiqhubeka ngisiya eJohn Talak entaba zinduna ekhangayenza khona i-secondary yami. Ngiqeda khona lapha ngaya eBulawayo Adventist High School engayenza khona i-A-level yami. Ngingathi ngaqalisa ukurekhoda sibili okujulileyo 2009.
Ungena nje kwezomculo we-hip hop uRock It Up ephiwa umdlandla ngabanye abaphambi kwakhe.
Ngathi ngomalume bami ngoba babekuyenza kusongakhula ngibabona bakhangile lami. I think wangenza ngafisa ukuba yiwo. Ngokungenze ngakhetha umdumo lo yikho futhi ukuthi ngakhula ngibukela ukuthi bona babesenza njani izinto zabo. Abantu asebawamukele kahle, sengathola lama nomination ama best hip hop. Abantu basekela and abantu bayathenga ama album la.
My chair, I fall. Any window dash, I fall. The fog on my case, I fall. Stunning split the crit, lights on. Swagel on my chair, I fall.
Lesebenza ejagala komoyo selamadlalade athize elawacindezelayo asetholakala njalo ethengwa ngabalandeli bakhe.
Sengenze ama-album angu-3. Eyokuqala ngiyenze 2018 abayithi ngu-Gold Standards. Esibili ngiyenze 2019 abayithi nguyafi. Then esithathu ngiyenze ngeminyaka odlulileyo abayithi ngulingo the album. Engizenzele khona hamba futhi koBulawayo labantu abaproducer khona bekoBulawayo.
Insimbe fakwe futha mesayibhoka bophela boheva bomthayikho injezile ukuphusha you don't know phela ngakudla iright off bengasoli battles pop is
injezile thomele sivale uhlelo phosela ilizwi kubalaleli Rock It Up ungakahambi
liqhubeke lisisekela lathi asisoze siliphambanise sizanika umculo omnandi ochazayo. Umculo wami utholakala kuwonke amashow ama online shops abo Spotify, abo iTunes, abo Deezer, kuba kuma social media pages ami wonke. Ku Twitter yami ngu Rock It Up, RockItDub. La ku Facebook yile ngilisebenzisayo, la ku Instagram yile ndisebenzisayo, ikho ngathola khona ama links ami.
silibasana ngomculo we hip hop suphawulelwa ngu Rocky Job obe nguye silaye kuhlelo Woza Woza Friday
uyenzani abafazi babantu
Rockon Rock Job impela sonto emnandikini lonke igama lami ngeza Jesus Banda
abafazi babantu abafazi babantu majayipa
uliwe ngoma somdumo we hip hop uwaren moyo odume ngegama lokuthi Rocky Dub ocula ekobulawayo singakehlukani yesikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela iningi likhala ngokuthi abajekiseni okwenqabela i-COVID-19 ama vaccines ayasilela ngoba betshelwa ukuthi bebuyele emuva nxa befuna ukuhlatshwa silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.